kusere kutemonstrator rarare kwezero yokuchaura hakuna anofana kusungwa hapana anofana kuura wakada kuchigwefa. We are going to restore my freedom zevanhu kuchoropodza hurumende chechipiri ndoda kumeka zvabatinongopinda hakuna TV 1 neZBC toda matv akawanda anotoropodza president chamisa chiga mamachita kukula toda kuti munyika muve nematv akawanda nemaredio akawanda asi pamatv toremekedza mitauro yedu yose iri muzimbabwe inzwike pamaredio ezimbabwe inzwike pamatv ezimbabwe.